A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, May the 18th, 2017. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mtlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we're continuing our discussion about efforts by female leaders of different political opposition parties and women activists to mobilize women to register to vote in the 2018 elections next year. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Always sine lobo mama linga kosha. Yiko lapo isva lohlelo lwethu. Don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 as we now are live streaming on Facebook. Join the conversation right now.
And we are also on the internet, and you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com.
Takunza ipano, kuti tikuru kure. Zvinhu izvi hazvigoneke kungouya chete nemharidzo. Zvinouya through maactions edu. Zvinouya through maelections. Nokuti ikoko ndokunobva vatungamiriri. Vanozoenda muzvigaro. Munonorongwa mitemo inenge ichifanira kuzotevedzwa. Kuti zvatinoda zviitike. Hazvingouyi. How should we know that? To ziziswa, sakatiri kuchemera kuti ma NGOs, gavati bumire, gavati batire, gavati supporte, tigone kupinda mukati medu tipanane ziziso. Pasina kutsanangura kuti uyu ndewe kwakati, uyu ndewe kwakati, mudzimai anzwisise her important role.
Kuparlament tinoda kuti madzimai mavoices avo enzwike. Kunogara pasi tichiona kuti mari yapuwa maministri zvinoshandiswa sei. Madzimai dziya voices zvinofanirwa kunzwika. Tuende kuma local authorities makanzura uko. Ndiko kunotangira nyaka. Ndiyo conference yaiyo. Tinoti madzimai wo ngari tuzenge 50-50. Kuitira kuti tidzivirire nyaya dzecorruption. Ma statistics anoratidza kuti kunenge kune madzimai akawanda. Corruption inoderera. Saka ndizvo zvatinochemera kuti semadzimai takawanda tiri 52%. Saka tova kuti pamadepartments esawo kuvira kuexecutive kuya kulegislature kuya kujudiciary kuenda kune SMI institutions kuenda kumalocal authorities madzimai ngaari kuzoita 50-50 so that totaura zvinhu zvedu tese varume nemadzimai so that tese tonge tichiparticipata padevelopment yenyika yedu.
Ndi netwaivelini muzungu masaiti ndini nomiri yamari. PDP, Zimbabwe, yes, President of the Women Assembly, in the Chang and Tikuki and Luma, my elections are with Tavira. Paris is not a program, I'm a Twitter, say party, and I'm a Twitter, or Sakabatan and Mamaka to our opposition. The program, I have not been here for 2018. They are Twitter, and I'm a political party. As this was a political party, I got to me, but in a new program, I Twitter. Ndo pama kuma wazi tichiva kurudzira kuti vazive kuti chekutanga chakakosha kuti vainde kunonyoresa kuvhota zvisinei nekuti vakambenge vakavhota makore aipfuura zvisinei nekuti vakambenge vakavhota makore aipfuura zvakare isusu takabatana nemamwe maopposition political parties tine programu yatiri kutenderera kumaprovhinsi ese tichizama kuti titaure neinzwi rimwe chete tichitaura zvigozvero zvatinosangana nazvo semadzimai kubudikidza nekuti zvatakanzwa zvichada kuti zviitwe mukunyoreswa kutsva kuchaitwa kweelectronic voter registration iri kuuya nekuti tinoona kuti semadzimai ndo ari kusangana nedambudziko rakanyanya kukura rekuti nguva zhinji vane mamouthful roles vane mabasa akawanda okuita kudarika vanhurume saka nguva yekuti vanyorese vano inogona kuita shoma tinonzwa rhuma yekuzi vezeti vachange vachimirira panzvimbo mavhiki maviri chete isusu tiri kuti aiwa kwete mavhiki maviri papolling station 1 mashoma ngaivei econinuous process nguva yatinopiwa yekunzi 2 weeks papolling station yokunyoresa kuvhota ishoma zvikuru tiri kuti ngaiwedzerwe zvakare nyaya yekunzi madzimai anonzi kunonzi izvo kunodiwa proof of residence isusu tiri kutoiramba zvachose because kana takatarisa kunyanya mumadhorobha madzimai mangani vane matitle deeds vane dzimba dzimwe nguri ndinenge ndichigara pandinogara ndichirodha semudzimai ndinowanikidzwa wandiri kurodhera muri zvemba ari weimwe political party saka anonozogona here kuti andinyorere tsamba kuti nini ndinogara pamba pake iye achiziva kuti ndichaenda kubudira kunovhota ndichanovhota against party yake saka tiri kuti zveproof of residence ngaazvibvise
isikati esinenge kuti lapo kunavo mhama avanenyi corruption ivapani so yiko sifuna kuti ndhawu ezinenyi kuve navo mhama vanhengozo vechicorruption le eiyo sibhilize mukono mwezimbabwe iphele nokuti njengavo mhama nxa kudodhuve khaya abantwana kavakhali besithi baba baba abantwana vakhala besithi mhama mhama yiko ke ngithi kumama wezimbabwe sukuma usapote omunye umama
asikwejwayelanga lokhu ukuthi sibuye singovo mama abamaphathi ahlukeneyo sihlale sibili sithi kungasukuma umujuru sithi yebo mama kungasukuma ukhuphe sithi yebo mama akasikwejwayelanga
2018 isikhathi senu sokuba liqondisise zonke izinto ezingamanga kuhle kuleli lizwe lingavumi ukuhlala ezindlini lingavumi ukuthunywa lingavumi ukuya emsebenzini nxa ungavotanga ukuvota lilungelo lakho
Welcome. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are continuing our discussion about efforts by women leaders of different political opposition parties and women's activists to mobilize women to register to vote in the 2018 elections next year. What are your views on the issue, PJ?
Marv, the Women Electoral Convergence 2018, a platform launched just a few weeks ago, is aimed at urging women to take an active role in the forthcoming elections as candidates and as well as voters.
And 8 of the country's main opposition political parties are currently members. That platform's main goal is to empower women to participate in next year's elections at presidential, parliamentary and local government level, as well as encouraging women to vote for each other into political office. PJ.
Citizen movements now led by women have also taken upon themselves to social media to urge women, especially the youth, to register and vote in the 2018 elections. What are your views on the issue? Siyalamukela zihlobo ezithandekayo uhlelo lwethu asihluzeni bomama lapho ke esihluza khona indaba eziphathelane labesifazane izandihluphe izangikhathaze ukuphumelela kwabo kunhlelo ezehlukeneyo zempilo sizihluza lapha indaba zona lezo kuhlelo lwethu asihluzeni bomama kustudio 7 eye Voice of America lapho esisakaza khona singapha ngaseWashington DC. Igama lami uPraxedes Jeremiah. Lamhlanje kuhlelo lwethu sihlaziya siqhubekela phambili ngodaba esilusungule ngeviki edluleyo olokukhuthaza omama ukuthi babhalise ukuthi babe lelungelo lokuvota baqunge isibindi njalo sokuthi labo bancintise kukhetho lungaba ngolwedalela ephalamende lungaba ngolukamongameli kungaba kuseziqintini embusweni yezabelo kuma local government konke kuma council konke khona lapho abesifazane maviki amalutshwana ayidluleyo bacabange ukubuthana ngase Harare kumhla emhlanganweni abakade bewubiza ngokuthi Human Electoral Conventions 2018. Lapho ke abahlanganise ingqondo besuka emabandleni ezombusazwe ehlukeneyo aphikisayo. Kade kule MDCT, kade kule BTB, PDP, kade kule MDC, ekhokhelwa ngobaba uWilsman Ncube, kade kule amanye amabandla ehlukeneyo. Kanye njalo lenhlanganiso labameli benhlanganiso ezimele amalungelo abesifazana bekuthaza ukuthi bomama asiqungeni nesibindi singene lathi asikhinye izigqoko singene lathi emkhankasweni wonalo ukuthi siyemelwa ngabesifazane indingeko zethu ngoba abesilisa phela kabasoze bazwisise esi indingeko zethu okusikhathazayo okungasithuthukisa kwelakusasa. Ikakhulu kukhuthazwa amantombazana asakhulayo ukuthi baqonge isibindi bangene labo kwinhlelo kukhetho olwehlukeneyo oluyabe lusenziwa elizweni ukuze ilizwi labo lizwakale. Wothani sibukele enye yamavideo athathwe khona la imfanekiso yevideo ethathwe khona lapho emhlanganeni we Women Electoral Conventions
2018. Ungaba nesikhundla esiphezulu sibili kodwa ukwethu sekufunda bakhona emsebenzini esiwusebenzayo kuba kuningi nomuntu womfana but ingasihlangene sinje singabama-political parties ahlukeneyo sibonisana imibono njengabomama kunika isibindi la.
Lo ke bengunkosazana sibona okuhle buhlungu omunye ke wenhlanganiso ezikhankasela lokuququzela amalungelo abesifazane ukuthi labo bangene kwezokhetho. That day was sibona okuhle buhlungu. I hope the phones are going to behave today, ma'am, so that she can come into the program.
Yes, PJ, nasi mushirongwa chedu chemadzimai pa Women's Round Table. Tiri kuendera mberi tichizeya isu chirongwa chiri kuitwa nevatungamiri vemapato anopikisa munyika. Vari kuti ivo madzimai budai muende kunonyoresa kuvota kana nguva yacho yasvika. Kuitira kuti muzokwanisawo kuwanikwa muchivota musarudzo dza 2018. Tinoona masvondo apfuura aya pane madzimai anobva kumapato akasiyana siyana anosanganisira amai Mujuru, amai Tokozani Kupe, Priscilla Misaira Mbui Mushonga, amai Lucia Matirenga nemamwewo madzimai vakawanikwa vachisangana kuHarare Sports Club, kuHarare Showgrounds uko vakanga vachizeya nyaya yekampeni yavari kuti ivo Hair Vote 2018. Vari kukurudzira ivo kuti vanhu nyanya madzimai yava nguva yekuti muwaniko imi muchinonyoresa pachiri nenguva, saka vari kupa zvidzidziso pari zvino kuti zvii zvamungatarisire panguva apo pachadaidzirwa kunzi aiwa kuvhota kwatanga munofanira kuita sei. Uyezve pane vamwewo vechidiki vatiri kuona vari kuita zvidadiso ipo pano pamadandemutande akadai seFacebook nekumwoko akasiyana siyana vari kuita makampeini akasiyana siyana. Tinoona pana She Votes campaign iri kuitwa nevamwe vasikana vechidiki avo tichataura navo munguva inotevera. Tinoona pane vamwewo vari kuita vane macitizen movements avo akasiyana siyana avari kushanda achikurudzira vechidiki nyanya vasikana vechidiki kuti vaendewo kunonyoresa kuvhota kana nguva yacho yasvika. Saka ndo zvatiri kutarisa zuva ranhasi. Uyezve tine vhidhiyo yatakawana kubva kuna amai Lucia Matsivenga vakange vari pachiitiko chakaitika icho masvondo atipfuure itombodzwa kubva kuna amai Matsivenga.
Get angry with the rule and dictatorship of Zambia. Get angry.
Aiwa, tiri kunzwa apo amai Lucia Matirenga vari kutaura ivo vanga vari kutaura vari pamusangano wakaitwa muHarare wemadzimai wekukurudzira kuti madzimai endai munonyoresa kuvota kana nguva yacho yasvika vachitsanangura kuti sei zvakakosha kuti madzimai muwanikwe imi muchienda kunonyoresa uyezve nekuzovota muna 2018. PJ tinenge taita rombo rakanaka tina Honorable Priscilla Musairambwi Mushonga vari panhare uye ndivo vakatoronga ivo musangano uyu. Tinokuchingamidza ipa chirongwa Honorable.
Magadi askana.
Aiwa tiri wadi tafara takuwanai. Mumbotiti muchidimbu sei makafunga imi kuti mupinde pachirongwa icho chichi.
Chirongwa ichi chakafungwa kwete neni asi nemadzimai mana. Ini ndiri mumwe wechina wacho. Chakatangosangana kuno imwe musangano watata kokwa semadzimai ari mupolitics. Mukutaurira naipapo batangoona kuti tese tinenge tine madambudziko akangofanana kumapati kwatiri kubva nezvatiri kutarisana nazvo semadzimai. Ndopatakafunga kuti koti kaenda tikanobvunzawo mamwe madzimaiwo ari mumwe mapolitical parties. Hatikwanisi here kutanga kuwana hwaro hwatingashandise tiri pamwe chete, nekuti kana uchingochema uri wega pako uri wega wega unoona fanika nhamo yacho yakakurisa zvikuru. Asi dzimwe dzenguva kana magara muri mese muchibatanidza kufunga munoona kuti zvinhu zvei munogona kuzvishanda nenzira yakasiyana pane kuti uzvishande uchinge uri wega. Saka uyu musangano wangu uri wokuedza kutengesa pfungwa iyi wongu takauya tikaitengesa zvedu kune vanhu tisati tanatsoita musangano. Vazhinji vakaufarira ndopatazoti ngatinatsodeedzai madzimai akawanda tione kuti mutambirirwo wenyaya iyi kana tiri madzimai ari kubva kumapata akasiyana siyana chikurukura nyaya dzimwe dzamamuchinzwa idzo vana mai Matirenga vachitaura nezvadzo dzinotambirika sei. Ndofunga mamuchingonzwa kufara kwakuchiita madzimai nekutambirika kwakaita nyaya yacho.
Saka muri ipapo zviri nyore here kuti imi semadzimai mubatane muchibva kumapata akasiyana siyana?
Zviri nyore chaizvo, ndozvatakada kuti tiratidze kumusangano kuvanhu. Takati ngavauye vakapfeka mbatya dzavo dzekumapati kwavo. Saka vanga vachibva kuMDCT vanga vakapfeka dzavo, vanga vachibva kuNDC vakapfeka dzavo, vanga vachibva kuPDP kuNPP kuTransform Zimbabwe vanhu vakauya vakapfeka dzavo mbatya. RDZ vanhu vakauya vakapfeka dzavo mbatya. but jikuru takabatazo lezo ma presidents ma political parties asati jambu itwe vanosimbo sangana zvao but vamwano sangana vari mera vamwano sangana vari mkodi asi chekutanga munyika muno ma political party leaders ema opposition akauya kumusangano uyu takata tingavauye vazotipo anonzi pachirungu ma solidarity messages asi takazozviita neimwe nzira nokuti takavapa kuti vatange kuti kurukurira kuti kana vachinge vaitwa mapresidents zvii zvavachaita ivo zvinochinja mugariro watiri kuita izvino saka zvakanakidza chaizvo saka takasangana tiri madzimai takasiyana siyana asi tikabva taratidzawo kuti mapresidents emaparties ari munyaya iyi ari kubvumirana nesu kuti tibatane semadzimai ari kubva kwakasiyana siyana
mombobata makadaro PJ ada kumbokurukura nemi PJ
siyakwamukela nkosikazi
yebo kunjani munawo
nyaphila kunjani wena
hayi sikhona
liwenzile lomhlangano sizame ukuthi sikuthinte ngeviki edluleyo ingcingo zethu zaba zabheda kodwa ke namhlanje sibe lethuba elihle lokuthi ucingo lwakho luxaxile sibili ungathi fahla ngamafitshane ukuthi ngenjongo yani ukuze libuthane njengabesifazane baseZimbabwe lisungula lomkhankaso
lokhu kwayenzakala ngokuthi sasibiziwe emhlanganweni owawukhangela nje into zabomama lezinto zepolitiki sathi sisemhlanganweni wona lowo sabona ukuthi anti nxa sisemhlanganweni liyaxoxa njengabomama sathi sixoxa nje khonapho sabonisana nje ukuthi hawu kanti sikhanyanga sathi iindubo esizikhulumayo sonke singenelani singena kuzo kodwa kutshiyeneyo ukuthi singena kuzo sikhonapho la uyabo lokhu usendaweni yakho omunye la esendaweni yakho kwesinye isikhathi nxa iinduba uzibona uwedwa ubona ngazathi zinkalakatha zenduba kodwa nxa lingahlangani uyabona ukuthi lingahlanganisa imicabango yenu liyaqalisa ukubona ukuthi enxe lingakulungisa njani khonokho kwangukhona sathi sesivumelene thina ukuthi sifuna ukuthi sibe sisebenza sonke sasesibona ukuthi hatshi singasebenza siphunguba singu-four thina abangu-four mama akweze kuncede ungcono sithi siphenduke khonapha eZimbabwe size xoxisana labanye lathi abakhona khonapha saxoxisana labo hayi sibili ama-chairpersons ama-provinces saxoxisana lama-presidents ama-political parties sasesivumelana ukuthi hatshi nxa sesixoxisane sesinjalo ungcono ke sibize omama abaningi sihambe province by province sasesiqalisa ke ngeHarare ukuthi ye sizaqalisa ke ukusungula lowo msebenzi esifuna ukuthi siwenze sasesibiza ke omama sibe labo omama be-over 2000 ababuyile ukuthi nje sizeyifaka indawo le ukuthi bakithi kuyayenza na ukuthi sisebenze sonke ngabe lawo bona amapikitsha angikhona omama babegida omama babehleka kwakuchaza sibili kodwa into enkulu yikuthi omama babuya bezigqokele izigqoko zabo zama-political party ababevela ku-MDCT babegqoke zabo ababevele MDC ababevele RDZ ababevele PDP ababevele MPP Transform Zimbabwe sonke sahlangana sigqokile izigqoko zona lezo sifuna ukutshengisela ukuthi hatshi lokho ukuthi ngigqoke isigqoko esiyi-green kumbe esiyi-red kumbe esimhlophe akulandaba into enkulu ngeyokuthi siyavumelana na ukuthi izinto kumele zitshintshwe nxa zimele zitshintshwe kuyini esimele sikwenze ukuthi into le itshintshwe
ye lababiza na kumbe labanxusa na abesilisa abayinkokheli emabandleni wona lawo ukuthi labo libanike ithuba lokuthi bachasise ukuthi kuyini abazakwenzela omama emabandleni abo
sababiza sibili sathi sesixoxile singabomama sisodwa sasesithi nje sesizaqeda sasesibabizake sathi babize sisithi hayi sifuna ukuthi lize sinike ama-solidarity messages but sasesikwenza ke kuhle okuchazayo sabafaka nje khonaphana phambili sababuza munye lo munye ukuthi wena nje ukhona khonapha babatsangirayo ungavuka ungu-president sithi ulamandla okuthi uyenze lokho okwenziwa ngawu-Trump okuthi uyasayina i-executive order ungasayina i-executive order yabisisithini ngento zabomama sabamba obabubiti sabamba obabo omangoma babe khona sakhuluma lalo wayemelele ubaba uDumiso Darengo lalo wayemelele uProfessor Ncube basicazisela labo ukuthi baye beza kwenzani okukhulile ukuthi bonke nje bathi bekhuluma bathi ukuthi hatha sesilibonile ukuthi omama likhona siyalizwa njalo siyalilalela
yeah. Akubambe khona lapho aNkosikazi Mshonga. Siyamukele uNkosikazi Lucia Mathibenga osekhona ecingweni laye. Siyakwamukela Nkosikazi.
Ulungile, salibonani.
Eh, salibonani, linjani khona ngapha?
Hayi, umqande egweru.
Umqande ehlala ubabazo wegweru owahlatshelwa nguMatabiri.
Ah, khona lokho sivile.
Wena ke ubukhona lawo emhlanganeni lo kuyini oku ophumelako khona ngalo okukujabulisile
mina into eyangijabulisa kakhulu ngomhlangano lo esawenzayo eHarare yikuthi omama batshengisele sobala ukuthi balakho ukusebenza bebambene bemanyene noma bevela emabandleni achiyeneyo ezombusaze. Enye into njalo engiyenze ngajabula, ngilalele ama-national chairpersons, ama-women's assembly, ama-women's league, bekhuluma, bekhuluma mayelana ngokokhetho. Ikakhulu lapho kade beresponda khona inkulumo eyayiphiwe ngomunye wamakhomishina ezek. Ngabona sibili ukuthi omama i-information khonapho kulevo yabo national chairperson i-information eye-process yokuvota la konke okumayelana ngokuvotisa balayo sibili abakhokhelayo ngoba babalakho sibili uku-challenger ukhomishina izinto ama-problems esingathi ahlangana labo mama in trying ukuthi ba-register kumbe ukuthi bayovota.
Honorable, sorry Mai Mathibenga, tinokuchingamidza iyi pachirongwa.
Zvakanaka ikwazwai.
Aiwa kwazwai takunzwai muchitaura kuti zviri nani wese mudzimai kuti uzvisimukire uchienda iwe kunonyoresa kunovhota. Zvakakosha sei kuti madzimai anzwe chikumbiro chenyu ichi?
Kukosha kwazvo ndokokuti chokutanga kana tichiti tiri kuita zvinhu zvedemokirasi. Demo inonzi ivara rinoreva huwandu hwevanhu neutongo hwejikerere. Saka kana tati madzimai anopfuura 52% ingava chirongwa chedemokirasi chakaita sei chinosiya ruzhinji kunze. Nerimwe shoko tingati hakuna mudzimai anofanira kusaririra pashoko rakadai kana tichida kuzadzisa chinonzi demokirasi. Saka zvakakosha kuti panonzi nevamwe nechimwe chirudzi tisu vanhu vacho.
Takunzwai Mai Mathibenga muchitaura kuti pamamonya ipapo ndipo pamuri kuda kuti madzimai ange ari, asi zviri nyore here kuti murambemi muchitaura nemadzimai muchivakwezva kuti kana chirongwa ichi chichinge chavhurwa vaendevo kunonyoresa? Muri kuzviona sei kunharaunda dzamuri kushanda?
Zvinokosha kuti tikurudzire madzimai. Chikuru chandinoona vanhu vanoti information is power pachirungu. Azhinji madzimai anenge asina information yokuti zvinombofamba sei. Ndosaka tichida kuti titaure shoko iri rekukurudzira vanhu kunonyoresa takabatana kuratidza kuti hazvinei kuti pati A kana pati B. Mudzimai wese ibasa rako kuti kana uchida kuti munyika mako muve neshanduko, iruramiro yako kundosarudza waunoda kuti akutungamire. Asiwo chinokosha chatakataurawo namadzimai chatichiramba tichitsinhidzira ndeche kuti ukarega kuenda kunovhota wavhotera zviripo izvi.
Saka ndozvamungati muri kunyanyotsinidza pari zvino.
Pari zvino ndo nyaya tinyonyaya kutsinidzira kuti zvakakosha kuti munhu wose abude kundovhota. Every vote counts. Hazvibetseri kuzoterera maresults manheru kuti tiwe kuti vahwina ndavapi, iwe usina kana chawamboitavo. Izvi zvatiri kukumbigwa zvinhu zviri nyore chose. Kungobuda vomba mako ondobata ballpoint wasvika kupolling station, oisa ex wako pamunhu waunoda, kubva paucouncil kusvika paump nokusvika iko kumusoro chaiko panyanga chaiko kumamonya ikokoko. Ex wako wodzokera zvino kundotengesa matomatisi wapedza kuisa ex wako.
Mm-hmm. Maybe also Mrs. Matinenga, if you can tell us about your own party and also what you are doing to mobilize you know, people to vote, especially the youth, just in brief before we take our other guests.
Okay, briefly, what we are doing is to give as much information as we can. We have set up, like in some provinces, particularly Bulawayo, there is now a voting club system where people are actually gathering in certain groups around traditional polling stations, because mm-hmm. they are not clear which polling stations will be used, but they are what we normally call in electoral processes traditional polling stations.
Yes.
Around those stations, we set up groupings of people, particularly the young people, to encourage each other to register to vote. Mm-hmm. However, the biggest challenge which we are tackling in our political party mm-hmm. is the issue of documentation for young people and also for women. Most people do not have documentation.
Mm-hmm.
We have actually taken it upon ourselves that as a party, we must, in most of our meetings, if not all, we should be dealing with members who come to the meeting and say, "Ward chairman, I don't have a birth certificate."
Mm-hmm.
The ward chairman should be seized, chairperson should be seized with that process of actually saying, now that we have got 10 of our members who do not have the following documents, what is it that we need to do? And because we have also worked around shadow councillors,
mm-hmm.
these are the people who are taking a lead in trying to help people to get to acquire these documents.
Aiwa, mumbobata makadaro, timbotora mumwe munyarikani, PJ Tanzwapo, mai Matinenga varikutaura ivo. Varikutaura ivo kuti aiwa ivo bato ravo ririkutoshanda kuti vabatsire avo vasina magwaro akadai semabhethi anonetsa nezvimwewo zvakadaro, vachishanda nevanhu vari munharaunda kunozonge kuchinyoreswa kuvhota, kuti vabatsire avo vanenge vasina mabhethi nezvimwe zvakadaro, kuti panguva apo pachavhurwa kunzi aiwa chiendai munonyoresa, munhu anenge ane mapepa ake ese anodiwa. Touya kwauri PJ.
Siyakwamukela nkosazana Sono, uhle buhlungu uhlelo lwethu. Hello.
Hello.
Kunjani mama?
Siyaphila linjani?
Hayi, siyaphila. Wena ke ungowe mkhankaso we She Votes. Kuchoni lokho? Injalo la usungula lo mkhankaso ngenjongo bani?
Abarejista, ibu bapa nak ajar rejista, uba nihambe ukuyovota ngoba ivoti linento engele nabo njalo liqakathekile.
Lisebenza la lebandla lezombusazwe elilodwa na kumbe vele lisebenza labesifazane nje jikelele?
Lisebenza labesifazane bonke jikelele iZimbabwe yonke nalabo abasediaspora.
Libakhuthaza ukuthi babhalise ukuvota?
Sibakhuthaza ukuba babhalise ukuvota njalo labo bepharticipate kuba ngamakhandi ukuthi labe bekwazi ukuba kuqakathekile ukuthi umuntu wesifazana avotele, hathi ukuvota kuphela but kuntongqondo labo kuba labo bavotele njengakuntongqondo labo kuba labo babe nabakhokheli njengezidawo ezishiyeneyo kuyena leli lizwe.
Ye. Ungachazisa ingxenye ngamafitshane in English sibona okuhle. What exactly she votes means?
Okay. In short, we are a non-profit organization working under an organization called Women to Women. We are running a campaign that we have dubbed hashtag SheVotes 2018 to encourage young women to vote and to be voted for. We are also working with young women fighting for their economic recognition.
Which exactly women are you targeting it?
We are targeting all women, every women from every tribe, racing in their age as long as they are eligible to vote. So right now that we have another vote. That one is mainly focusing on the women, on the bigger women, but our campaign is hashtag SheVotes, starts from women of the age of 18 to 35. But we are not limited to educating and also working with women above 35 years.
Yeah. Bamba, kwena lapo, marvelous.
Maybe if you can walk around a little bit, your line is breaking off. You are very passionate about what you're saying, but we can't really hear, or else we'll have to call you back. But can we go back to Honorable Misai Rambui Mishonga, kana muchiripo panari?
Ndiripo.
Pane nyaya iri kunetsa, nyaya ye vasikana vechidiki, vakawanda, variku, you know, vaka ma born free. Muri kuita sei kuti muvakwezve vawanikwe vachipinda pa campaign yenyu ye HeVote 2018?
Yeah, ours is hashtag HeVote wins. So, tino tirikubvumirana ne vari kupedza kutaura vasikana vechidiki. Ndosaka pataka launcha program yedu. Vanga varipo. Program yatirikuedza kuti tishande navo in partnership. Ndoya tirikuti mother and daughter. Nekuti tirikuona kuti kazhinji vana mai vanouya vachizopinda munyaya dze politics idzi. Parika madzimai atakadedza kuvakauya kuma political parties. Asi vana vavo vanenge vasipo. Vana mai vanoenda kunomira kuma queue register kuvota. Sekuona kuti kwatinoita ma queue mazhinji, vanenge vakamira pama queue madzimai, but madzimai echikuru vechidiki vanenge vasipo. Saka nokuti tinoziva kuti pane vasikana vanga vatanga nyaya SheVotes. Takabva tati aiwazve basa rakawanda handiti, asi ngatipanane zvinhu zvekuita nekusimba kwedu kwatinenge tiri. Isusu madzimai akatanga this program, we are the older middle aged women vari mupolitics handiti. Toda kupersuade some of the women veduwo kuti vaparticipate, asi ngavadhile nevana vavo vasikana. So takanga tichitori nepanel discussion yainakidza zvikuru. Yataiti mother and daughter. Yatadida kuti vana mai vataure nevana vavo vasikana, kuitira kuti kana mumba muri kubudwa munobudwa nemwana musikana naamai. Takati tichikurukura ipapo takabva taonawo vamwe vasikana vakuru vangu vasikana vechidiki vangu vachitaura kuti inini ndinopinda mupolitics, asi mai vangu vanoti havadi zvekupolitics. Saka that conversation is crucial and is critical. Saka one of the programs yatichapinda into partnership nayo ndiyo iyoyo kufacilitata atiri kuti mamother and daughter conversations as a starting point. Nokuti kusataurirana kwana mai nevana vechidiki zviri kutoradza kuti ko, saka nyaya dzesex dziri kuitika idzi, nyaya dzeabuse, nyedzi HIV AIDS vanozotaura sei nadzo kana vari kutadza nyedzi kuti vangokurukirirana kuti kune chinhu chinonzi handi tinoregister kune chinhu chinonzi handi tinovota kune chinhu chinonzi kuparticipate as a candidate in election tikaenda isusu vese vana na Priscilla vana na Mai Mati vana na Mai Mujuru vana na Kupe tikanzi hatisisipo does that mean kuti hakusisina imwe generation inofanira kuteka off saka tirikuda kuti timake sure kuti as the older generations go by the younger generations vanenge vachiva in place and which is why tirikuda ku create a very strong partnership between the young women and the older women and the middle aged women so that process yacho hapana painombodimbudzika nepakati.
Aiwa mombobata makadaro tine muteereri wedu Sisino Lynn muripo here panhare.
Ndiripo Sisimavelasi makadini.
Aiwa tiri wadi mungatisana nguro kuti zvakakosha sei kuti madzimai awanikwe vachinonyoresa kunovhota.
Madzimai tinokurudzira kuti vanovhota nekuti tisu tinorwadziwa tisu tine vana. Saka tatikurudzira madzimai kuti handi tinoregista kuvhota kana tinge taregista kuvhota takawanda yotibatsira nekuti pano chandakaongorora ndechekuti kana madzimai kana pakaita maungano madzimai tinoonekwa tiri kumberi tichiita zvinhu zvakawanda kana tikaenda kana kupoliti tikaita magadharin madzimai tinoonekwa tiri kumberi asi tinozondishamisa tabva kuvhota kana kuti mazuva ekunovhota akwana ukabvunza wadzoka kuti munzvimbo dzatinogara kuti madzimai vaenda kunovhota vangani unonzwa nhamba yangakura isina kunge yaenda kunovhota kuratidza kuti havana kuregista saka tiri kukurudzira madzimai kuti handei tinovhota nevana vedu vese vapfuura makore echiyesi kukurudzira kuti handei tinovhota madzimai
asi kunharaunda dzamurikugara
kuvhota
kunharaunda dzamunogara uku
tinoregista kuvhota
kunharaunda dzamunogara zvinoendeka here kuti imi muwanikwe muchitaura nevamwewo madzimai ari munharaunda nevana venyu sekutaura kwamuri kuita panyaya iyoyo yekuti zvakakosha sei kuti vasikana nemi madzimai vechikuru muende kunoregista kuvhota nekuti tinoona ukaenda kana padandemutande irori reintaneti nyaya dzinotofarirwa nevanhu inyaya dzimwewo dzinenge dzichingoitika munharaunda asi kana maakupinda munyaya dzekutaura zvekuvhota kana kuti zvedzematongerwo enyika vanhu vanenge vasisanyanyozvitambira nekuti vari kuti zvinhu zvakaoma pane here chichaitika chakanaka imi munoti ipapo.
Inini maonero angu ndeyekuti kunharaunda dzatinogara zviri nyore kuti tinge tichitaura tichikurudzirana kuenda kuti vanhu vanoregista kuvhota zvamataura zviye kuti masocial media ishoma nyaya dzatinonzwa madzimai tichikurudzirana kuenda kunovhota chimwe chiri pakati pedu madzimai ndechekuti isusu hatiwirirani saka tiri kuti hatiri mumweya wekuti dai madzimai takwanisa kuwirirana zvisinei kuti uri webato ripi zvakafanira kuti inini ndinokwanisa kumira kana kuti ndozanika example yaPriscilla Misha Herambwe inini naPriscilla Misha Herambwe kana kuti nemumwe MP wekwemhiziki mapolitical party mamwe tiri kukurudzirwa madzimai tiri kumaorganization emadzimai kuti ngatiwiriranei inini ndinofanira kunzwa mweya wekuda kuti ndifambe ndichikurudzira nharaunda yemuwawo kuti tikurudzira kuti vanhu ngativhotei ndofunga ipapo tikaita madzimai ane mwoyo mumwe chete akabatana kunharaunda dzatinogara ndione kuine dambudziko rekuti tikurudzire vanhu kunovhota tinokonzeresa kuti kuite kunge zvinotyisa inyaya dzekuti pachedu kana mapolitical party edu akasiyana handikwanise kutaura nemuwakidzani wangu tichimukurudzira saka ndiro dambudziko randiri kuona riripo dai takwanisa kuva nemwoyo mumwe chete nekugadzirisa ipapo ndiona zviri nyore.
Aiwa tinotenda chaizvo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu muve nezuva rakanaka.
inotenda City Mazulaz.
Ehe. Auntie PJ, we heard there from a sister who just called us from Harare, Nolin Huta, who's saying, what's, you know, she's urging that women, it doesn't matter who you vote for. Mm-hmm. It's good to support another woman, even if they're from a different political party than yourself. Mm-hmm. So that's the message that she's trying to say. Because I asked you that, it seems as if there's a lot of empathy. Or, you know, like, you know, people are really sluggish when it comes to doing political or even listening to a political program. It seems as if people are tired. Mm-hmm. But when you have something that's juicy news, everybody's logging on to discuss issues that really will not build their tomorrow.
Social lives, yes. But so, not to do with politics.
Yes, so that's what she's just saying, that we have to change that narrative as women. We've got to now start looking at issues that affect our future. And she's saying she's for the program that Honorable Misa Irambi was talking about, where they're encouraging daughters and mothers or mothers to go with their daughters to register to vote, those that are over 18. So that's the issue we're discussing here. Over to you, PJ.
Yeah. What in Biele Gunkosiazi Mativenga? Ukulume ngesiNgisi lapha ngodaba lwama-birth certificate. Ukuthi kulabanye abangelazo ingwalo uzokuthi bayibhalisa ilungelo lokuvota. Ikakhulu emhlubulweni waseMandebeleni. Lenzani-ke nje lina njengabesifazane abazinkokheli ukuthi lincedise abesifazane bona labo abangelawo, ikakhulu labo abachiywa ngabazali ngesikhathi seGugurahundi.
Ye, uqinisile khonapho ukuthi khona amaphepha lawo ama-birth certificate izithupha ngamaphepha akhathazayo kakhulu kwelakithi ukuthi atholakale. So kulokuthi i-political party iyabuthanisa abantu kuphela ukuthi babe besenza ama-slogan. Kubalulekile ukuthi nxa kuyikuthi sifuna ukuthi umuntu wonke enelise ukuyobhalisa ukuvota, lokuthi nje noma khona ukuba yi-citizen enelise ukuthi laye athathe i-passport angaze achapha iLimpopo elunywa yilokhuza
ingwenya.
Kubalulekile ukuthi i-political party layo iqalise ukuthi phakathi kwenhlelo esizenzayo kube lohlelo olokuthi khona kulo muntu sibilo zavuya ezovika ephathini yakhe ukuthi mina angilalokhu, ukwenzela ukuthi sincedisane. Ngoba ama-ofisi akhona, imithetho ikhona. Okwamanje umuntu angafakazelwa ngomunye owangakibo omdala kuye, kuyofakazwa khona le ma-ofisini izinto zakhona, umuntu azihambele ayodinga lawo maphepha. Enye indaba ehluphayo futhi, umuntu yabengelayo imali yebhasi yokugada ukuthi kuyiwe kuma-ofisi wona lawo. So thina okwamanje sithi lokhu esithi ngama-structures ngesikhiwa, sithanda ukuthi babe le information endaweni esijiyeneyo ukuthi lo lalo ulohlupho olunjani ngedokhumenti enjani, ukwenzela ukuthi thina sizabanikeza i-information isigaba ngesigaba ukuthi ngale kubhaliswa njani, kubhaliswa ngapi, kungahanjwa njani ukuthi kuyozanywa ukuthi umuntu yena lo alungisele.
Yeah.
Maybe my mati tatu kuterera apo muri kutaura nyaya yemagwaro ekuti munhu aende unonyoresa kuvota. Magwaro api anodiwa kune mamwe madzimai waakateerera pari zvino zvavanofanira kugadzirira pari zvino vakamirira kuti chirongwa ichi chigovhurwa?
Panoendwa kunonyoresa kuvota anyway, nokuti ndine mukana iyoyo egai nditi ngatitsinidzirei tizviite zvive clear kana kuti zvive pachena kuti pari zvino nyangwe munhu akavhota kubva 1980 kusvika muna 2013 ana akanyorwa muvoters roll. Saka tose takadai kuti wakambovhota hauna kuvhota, ngatigadzirire kuinda kundonyoresa kana tichinge zvavhurwa.
Sei muri kudaro mai mati vamwe vakateerera vanoti ini ndakambovhota saka handimo here pari zvino?
Mutemo wakachinja. Zvokunyoresa kuvhota zvaimboitwa kuofisi kwaregistrar kwa watobai wa mudede. Iko zino ze register, ze voters roll, zala mumaoko ezek, Zimbabwe Electoral Commission. Saka ndivo vachati angiza patra kunyoresa vanhu vanoda kuzovota, kuvanyoresa patra. Saka tose zvedu takadai. Nyangwe Yesu tinoti takamboto vote gwavo muna 2013. Hapana ani ari muvoters roll. Nokuti voters roll vari kuritangidza patra. Saka tose panongorira pito yokuti handeiti ndonyoresa. Munhu wose ziva kuti une chijana, une basa, une mlando wokuti uinde kunonyoresa. Kwa kuti munhu aende nechituva chake. Kazhinji zhinji vanoti ivo uyai neproof of residence. Ndizvo zvamunonzwa mapolitical parties ari kurwisana nevezeki kuti ko munogondibvunza proof of residence. Chitupa changu kana chichitaridza kuti ndiri citizen, zvinoreva kuti ndinofanirwa kupuwa mukana wokunyoresa kuti ndigozosarudza kana kuketa mutungamiri wandinoda. Saka pa proof of residence vane zvakawanda zvavo zvavanotaura, asi regai nditi zviri pachena unosvika ikoko kunonyoresiwa, pane affidavit ravanozokunyoresa ipapo rinotaura kwaunogara kana usina tsamba yamagesi. Nokuti sesu madzimai unozviwanepi zvinhu izvozvo? Unenge pamwe wakarambwa nomurume uchigara nehasanzi yako, woti mai guru ndipei bhiri rezesa, vakati hoyo woda kundotsvaka chikwereti nezita remba yangu wokunyima. Saka ndinongoti madzimai, zvinhu zviedzwa, chembereyo kwachivi yakabika mabwe mwamuto. Indai maofisi ekunyoresa tondozviona tava ikoko. Wakachibata.
Ya, aiwa, tinotenda mumbobata makadaro timbonzwa. Pana kuda kwashe vari kuSouth Africa, tinokuchingamidzai nemufaro.
Makasimba here.
Aiwa, takasimba. Mungoti gaga mukoma, nekuti tanga tiri kutoda ari madzimai kuti vafone nhasi. Nhasi zuva remadzimai, asi maita orombo rakanaka nhare dzenyu dzaita, nekuti dzemadzimai dzatiri kuedza hatisi kukwanisa. Tatiri kuedza muzvari Maureen Kademaunga vandambotaura navo veShevotes. Foni yava iskuita, vimbai nache muchamburi tambomutrayawo, foni yake haiskuita. Saka mungoti gaga mukoma.
Ndinotenda chaizvo nemashoko ataurwa namai angu achitaura ekukurudzira vanhu kunovhota. Kana mitemo yakachinja, inuwo ndinoti tese hande tinovhota, tivhotere mutungamiriri achaitawo kuti zvinhu zvirerukewo, zvinake munyika. Onai tiri kure taomerwa, saka vhoti yedu hande tinoisa zvinhu zvichinje.
Aiwa, tinokutendai mukoma, kuda kwashe muve nezuva rakanaka, uyezve moenda kunonyoresa kuvhota kana musati manyoresa sekutaura kwaita ivati tiri kutaura navo pano vanyarikani. PJ.
Mbuyele kunkosikazi Priscilla Misairambwe Mushonga. Lina ke nguzwe lapha ukhuluma ngolunye ulimi. Asakwazi kumbeyisa ingisi, umbeyisi shona. Uthe wena lisebenza labesifazane abasakhulayo. Yiphi ke imizamo yokuthi libanike idlawuzane lokuthi baphatheke labo, ngoba siyababona ezinkundleni zokuzilibazisa lapha zasebulenjini bathakazelela kakhulu indaba ezi-social, ezokunyeya kumbe ezi-controversial. Like ezokuthandana, but nxa usukhuluma ngezombusazwe uyababona bethethela emuva.
Yikho ngithe khona thina sinxuse abantwana laba abayenza into ye-Shevotes, ngoba yibo abaqalisileyo into yokuthi bafuna ukukhuluma lamankazana lawa amancane. Sase sithi singabambana njani ukuthi bona begijima ngento yabo laba abantwana abancane, thina lathi singabo mama singapha. Sibone ukuthi enye indawo esingayiphathanga nxa sifuna ukuthi sikhangelisise into le into yokuvota, yikuthi sikhangelisise ukuthi kanti nxa abantu besekhaya khonapho umama ehlezi lomntanakhe, kumbe bayagezisa imiganu, kumbe bayaluyana ikhanda, kumbe bayaxoxisana, bayaxoxa na
ngezinto zona lezi esikhuluma ngazo. Sakubona ukuthi hayi akula ukuxoxisana ngendaba zona lezi. Kanengi nengi uyabona kupolitiki enxa mina yime ngigijimayo ngiphuma. Umntana nami oyinkazana ngiyamchiya endlini. Kumbe umntana nami oyinkazana nguye ogijimayo mina bese ngisala sengisendlini. So sizama ukuthi silungisise ukuxoxisana khonoko phakathi kukamama nomntwana. Ngoba sibonile ukuthi singavele siyiphathe kuhle le ndaba iza silungela kuhle. Kanengi nengi siyabona ukuthi manxabe sehlile ukuthi baxoxisane ngezepolitiki. Pho zona lezi zabo HIV bazasixoxa njani? Into zekuchaya zokuthi nxa ungathathwa ngumuntu ungayekela umuntu ekufaka isandla uzaziphatha njani? So kumele silungise yona le into yokuthi umama labantu abakhamba ngamankazana kanti vele nxa besekhaya baxoxa ngezinto siphi ngoba siyakwazi ukuthi umama labantu abakhamba ngamankazana bayaxoxa. Pho nxa bengaxoxi ngezinto zepolitiki baxoxa ngani? Nxa kungaswelakala amanzi, amanzi kungela manzi ekhaya, kungela magetsi ekhaya, kungela kudla ekhaya, bese hluleka ukuthi babhadale ama-school fees ayebe khona, bengakwanisi ukuthi bayathenge ilokhu zenu i-sanitary pad ekuthi asebenzise nxa ehambile esikhathini. Pho bayaxoxa yini ukuthi siphakathi kodubo lolu ngoba izinto azimanga kuhle? Bangaxoxisana ngendaba yena le kuzafike ekutheni thina sibabili kumbe sibathathu kumele sithini. Yikho sithe khona sibiza omama abangu 2000 per province. Sinika umama lo mama umlando wokuthi yena nxa esuka engumama kumele abone ukuthi uzadinga abantu abangu 100 abangabomama lamankazana amancane.
Honorable Mr. Irambwi, zvamuri kutaura ndikunyatsonzwa kuti zviri kunakidza na Peter picha iyo uyezve vakateerera vari kuzvifarira ndikuona vamwe vari kudzvanya pane ma like apo. Asi ndiri kukumbira kuti timbongo tikwazise vamwe vari kustreama nesu live nekuti vari kutida kuti honorable vanzwe kuti tiripo ipo pano tiri kuona tina mukoma Fidelis Sankara Chimombe vari kuti madzimai bereka ivana tinovhota. You are the backbone of our nation. She votes hashtag you. Hashtag her vote 2018. Hashtag women in charge of our destiny. Daifa royo. Hashtag yamkoma Fidelis. Bonventure Masungwa vari kuti opposition parties must not agree to let the Zimbabwean populace vote under ZEC. There must be an external body, maybe from UN, without a neutral voters authority. ZANU will win illegally. Moni Rawo. Leonard Gwande Machiridza ari kutaurawo achiti watch out to Mrs. Joyce Mujuru. Vari kutaura zvakawanda wanda maonero avo avo. Virginia Kumalo ari kuti makadiko pano pa VOA Shona tiri kukuonai. Tiri kuona sisi Lorraine Magdalene nakuda kwasheka pesa. Vari kukukwazisai vana onarebona nemunyarikani wedu amai Matirenga varipo pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona. PJ amino kana une vamwe vanyora tisati tanguva yedu yadyanana.
Hayi mina ngilabo engiza ucela ukuthi nkosikazi 30 seconds nkosikazi Matirenga ngikutazo vanhu ungayipa kwabesifazane.
Hello, mai Matirenga? Maybe if she can round up. Hello?
Mina kuphela engicela ukuthi bayithi omama asixoxeni ngendaba yelizwe. I-politics le esesiyifake ezandleni zabo babo kwesikhathi esiningi. Lathi asike sibone ukuthi singayithatha njani. Sike sibophe sibili izigqoko.
Yes.
Thank you so much.
Maybe my Matirenga, if you can say something in English. Hello?
Yeah, Kuluma.
Could you say something in English so we can just round off? Thank you so much to all our guests. Unfortunately, time is not on our side. We may have to just...
Sorry, time is not on our side, but we'd like to thank all our valued guests and all those who are live streaming with us. Today we're discussing about mobilizing the women vote, and we heard there from political leaders from the different opposition parties, and we hope that you join us again next week here on the Women's Roundtable. I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
Ngibonga bonke abanelise ukungena kuhlelo lethu lamhlanje. Lelaye.